Chitsauko 113. Mufananidzo wematarenda. Mateo 25 verse 14 kusvika ku30. Zvichakurukurwa muchitsauko chino. Jesu anotaura mufananidzo wematarenda. Jesu nevapostora vake vana vachiri mugomo remiorivhi uye anovaudza mumwe mufananidzo. Mazuva mashomanana achangopfuura ari kuJeriko, akataura mufananidzo wemamaina achiratidza kuti umambo huchiri kure nekuuya. Mufananidzo waava kuda kutaura wakada kufanana naiwo uyu. Achiri kuenderera mberi nekupindura zvaabvunzwa nezvekuvapo kwake uye kuguma kwemamiriro ezvinhu epanguva yacho. Mufananidzo uyu unoratidza kuti vadzidzi vake vanofanira kushanda nesimba pabasa raachavasiyira. Jesu anoti, zvakafanana nezvakaitika mumwe murume paakanga ava kuda kuenda kunze kwenyika. Akashevedza varanda vake, akavaronzesa zvinhu zvake. Mateo 25 verse 14. Sezvo Jesu akatombozvifananidza nemurume akafamba achienda kunyika iri kure, kuti anowana simba roumambo, zviri nyore kuti vaapostora vaone kuti murume waari kureva ndiye Jesu pachake. Ruka 19 verse 12. Murume womumufananidzo uyu anosiya achengetesa varanda vake zvinhu zvake zvinokosha asati aenda. Mumakore matatu nehafu eushumiri hwake, Jesu akaisa pfungwa dzake pakuparidza mashoko akanaka eumambo hwaMwari uye akadzidzisa vadzidzi vake kuita basa iri. Iye zvino achavasiya aine chivimbo chekuti vachaita zvaakavadzidzisa. Mumufananidzo uyu, murume wacho anoguvanisa sei zvinhu zvake? Jesu anorondedzera kuti, akapa mumwe matarenda mashanu, mumwe maviri, mumwe zverimwe chete, mumwe nemumwe maererano nezvaaikwanisa, akaenda kunze kwenyika. Mateo 25 verse 15. Varanda ava vachaita sei nematarenda avasiyirwa? Vane zvavachaita nawo zvichabatsira tenzi wavo here? Jesu anoudza vaapostora kuti, uya akagamuchira matarenda mashanu akabva angoenda, akaita bhizimisi nawo, akawana mamwe mashanu. Saizvozvowo, uya akagamuchira maviri, akawana mamwe maviri. Asi uya akagamuchira rimwe chete akaenda, akachera muvhu, akavanza mari yesirivha yatenzi wake. Mateo 25 verse 16 kusvika ku18. Chii chichaitika tenzi wacho paanodzoka? Jesu anoenderera mberi achiti, pashure penguva refu, tenzi wevaranda ivavo akauya, akagadzirisa zvemari dzake navo. Mateo 25 verse 19. Vaviri vekutanga vakaita mumwe nemumwe maererano nezvaaikwanisa. Vose vakashanda nesimba pakuita kuti matarenda vakanga vakasiyirwa awande. Mumwe nemumwe akaita kuti matarenda ake abereke zvakapetwa kaviri, wemashanu achiwana mamwe mashanu uye wemaviri achiwana mamwe maviri. Makore aya, mushande aifanira kutoshanda makore angasvika 19 kuti akwanise kuwana tarenda rimwe chete. Tenzi wacho anorumbidza mumwe nemumwe wavo achiti, waiita zvakanaka, muranda akanaka uye akatendeka, wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma. Ndichakugadza kuti utarisire zvinhu zvizhinji. Fara pamwe chete natenzi wako. Mateo 25 verse 21. Asi handizvo zvakaitwa nemuranda akasiyirwa tarenda rimwe chete. Akati, tenzi, ndaiziva kuti muri munhu akaoma, munokohwa pamusina kudyara uye munounganidza pamusina kuurutsa. Naizvozvo ndakatya, ndikaenda, ndikanovanza tarenda renyu muvhu. Hezvi zvinhu zvenyu. Mateo 25 verse 24 ne25. Haana kana kumboisa mari yacho mubhanga kuitira kuti tenzi wake awane yabereka. Akatoita zvaipesana nezvaidiwa natenzi wake. Ndokusaka tenzi wacho achizomuti, muranda akaipa uye ane usimbe. Anobva atorerwa tarenda raanga ainaro, ropiwa muranda anoshanda nesimba. Tenzi wacho anobva ataura maonero aanoita nyaya yacho achiti, munhu wose anazvo achawedzerwa zvimwe uye achava nezvizhinji. Asi uya asina, kunyange nezvaainazvo, achazvitorerwa. Mateo 25 verse 26 ne29. Vadzidzi vaJesu vane zvakawanda zvekufunga nezvazvo, kusanganisira zvataurwa mumufananidzo uyu. Vanoona kuti basa rekuita vadzidzi ravari kupiwa naJesu rinokosha zvikuru. uye ari kutarisira kuti vashande nesimba pakuriita. Jesu asi kutarisira ake kuti vose vaite zvakaenzana pakuita basa raakavapa rekuparidza. Sezvaataura mumufananidzo wake, mumwe nomumwe anofanira kuita maererano nezvaanokwanisa. Izva zvireve kuti Jesu achafara kana mumwe munhu akaita usimbe, otadza kuita zvose zvaanogona pakuita basa ratenzi wake. Asi vaapostora vanofara zvikuru nevimbiso yekuti, munhu wose anazvo achawedzerwa zvimwe. Mibvunzo yekudzokorora. Mumufananidzo wematarenda, tenzi ndiani, uye varanda ndivanaani? Jesu anodzidzisa vadzidzi vake zvidzidzo zvipi?